Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayo ese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
European Union yakazivisa nezuro kuti yamisa kubetsera Zimbabwe Electoral Commission nemari yekuita basa rayo.
Hatisati tambochiona chiitika mukanzuro rekubulawa. Is the first person, the first mayor ataureza maybe amene kumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence, but after independence hatisati tambowana mayor achitiwo havasi kuda mota yekanzuro, saka tirozi kuzwa futi izvozvo.
Vamwe vagari vemubulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva David Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi pose. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gungano renyika dzemuEurope kana kuti European Union dzakazivisa nezuro kuti dzambomira kubetsera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari sezviri muchibvumirano chayakanyorerana pamwe neUnited Nations Development Program. European Union yakati yatora danho iri zvichitevera kushorwa zvikuru kwakaitwa ZEC pamusoro pemabatiro ayakaita sarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. European Union inoti vakaongorora sarudzo vazhinji vanoti ZEC haina kuzvimirira uye haiite zvinhu zviri pachena. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaitwa neEuropean Union hazvikachamadzi, nekuti kushorwa kweZEC pamwe nehurumende kwauya kwanyanya, vachiti kubva zvawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere haisati yamboshorwa nenyika zhinji panguva imwe chete zvakadari.
Hazvishamise ngekuti kushoropodzwa kwemaelections emuZimbabwe kwanza zvanyika yese, nyika dzese dzepasi pano dzashatirwa, kunyanyisisa nyika dzeSADC neAfrican Union. Kushoropodzwa kwacho kukukuru chaizvo, saka ini ndinofunga kuti kuchabuda dzimwe nyikawo zvekare like America dzichaunzawo mamwe matanho ekuratidza kusafara kwavo nemaelections aya. Kwakange kune kufungira maelections asitauya kuti European Union ichabvisa masanctions ayo ese, but zvinhu zvaakutenderera manje.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu, munoona here sekuti vamunangagwa kana kuti bato reZANUPF rinonzwisisa kuti nyaya iyi yakamira papi?
Wanozviziva chaizvo, asi kuti wachinji hazvichaiteba, hazvichatomboita. Wakaba mari yakawanda zvekuti hazvichatomboita kuti wachinje. Ndinofunga kuti ndawamandaza wakatiwo ZANU ichazongogara yakaita zvainogara ichiita no matter what. Kana wakashoropodzwa nenyika dzese, iwo havachazombochinja ba. Saka kutarisira kwekuti zvimwe iye zvino zvinhu zvichachinja ngekuti nyika dzese dzepasi pano dziri kushoropodzawo munangagwa nehurumende yezano, kutarisirika ikoko handifunge kuti kuchabudirira ba. Ndobva tari iye zvino avo vachangoramba vachingoita zvavaigara vachiita zvekuba mari zvekutadza kutonga nyika ndopa wamirira ipapo hapana chimwe chinhu chatingafungidzira kuti chingaitike ba
makatarisa zviri kuitika izvi munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei Professor Mukasa
ichangopera sekupera kunoita nyaya dzakamboitika haisi nguva yekutanga izvino yekubira maelection nezano chete this time zvakatonyanyisisa wakambozviita gore ra2008 wakazviita kubvira gore ra2000 wanoshoropodzwa zvinhu zvongonyarara saka mukufungira kwangu ndo zvinhu zvimwe zvichaitika nyika dzepasi pano dzakatarisika nemamwe matambudziko akawanda ari kune dzimwe nzvimbo saka wari kuti iwo hatingapedze nguva yedu panyaya yezimbabwe ngekuti vanhu vezimbabwe wachavo havasi kuratidzika ba havasi kuratidzira kusagutsikana vanongosvoropodza kunyora asi hapana zvimwe zvavanoita dai zvimwe vanhu vekuzimbabwe vaiita mademonstrations dzimwe nyika dzaizotarisa asi iye zvino vari kuti wakabirwa hongu but vari kugara upenyu hapana munhu hapana chinhu chavari kuita saka vanhu vezimbabwe vakasatora danho rekuitaridza kuti havasi kufana nezvakaitika imomo ko dzimwe nyika dzepasi pano dzichapindi dzinoti idzo tinopindirei vanhu vanenge vakagutsikana
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro vezek asi vakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai marapira vanoti zimbabwe haitambiri mari inobva kune dzimwe nyika kuti ifadze vekune dzimwe nyika
tikatarisa mafambiro emari dzinobva kunze dzichidirwa mukati menyika yezimbabwe tinoona kuti mumazuva apfuura kumaNGO anogadzirwa nenyika dziri kunze achipiwa mari kune nhau dzizhinji dzakubuda dzekuti mari yakadyiwa vamwe vasiya basa vamwe vaita zvakati zvakati isu sezanupf hatinei nazvo iuye isu sezanupf kana tichiti nyika inovakwa nevene vayo tinoreva kuti isu hatifaniri kuti tiite nzira dzemaelection dzinofadza EU pakuti pamari tinofanirwa kuita nzira dzemaelection dzinofadza kubuda kwechokwadi kuti vana vezimbabwe vanodei hatigamuchiri mari kuti mari idecide zvinofanirwa kubuda zimbabwe haina kungomuka iripo zimbabwe yakafirwa kuti Rhodesia ife pamuke zimbabwe saka mari yatogwa neEU haisi mari inovaka kana kupusa nyika isu chakakosha ndechekuti vana vezimbabwe vakashara zvavanoda zvikabuda ndo zvakatikoshera kwete mari yeEU hatinei nemari chakatikoshera zvido zvevana vezimbabwe
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe vagari vemubhulawayo vanoti vari kufadzwa nedanho rakatorwa nameya wavo mutsva weguta rebhulawayo vadavid coltart vebato recitizens coalition for change vacoltart vakaramba kuti kanzuru ivatengere motikari itsva yekuti vashandise sameya kwemakore mashanu anotevera vachiti vachashandisa yagara iripo iyo yave nemakore mapfumbamwe vachiti hazvibatsiri kuti vatengerwe motikari itsva inodhura iro guta risina maambulenzi nemotikari dzokudzimisa moto dzakakwana mutauriri wesangano rinomirira vagari vomubhulawayo reblawayo Progressive Residence Association vajose mukomazana vaudza jonga kandemiri kuti ichi chiitiko chisati chamboonekwa munhoroondo yebhulawayo
semaresident tiri kufara chaizvo kuti zviitike izvozvo because tiri kuona zvanga zvichitsika kucanceri kuti zvinhu zvanga zvisingafambi mushe zvanga zvisingafambi nenzira yanga ichitarisa nemaresident saka semaresident tiri kuzvikudza zvikuru chaizvo zvavafunga izvozvo zvokuti vatore danho iroro because tagara taona kuti kupinda kwavo semunhu angachitungamira education takaona zvikuru zvavakaita saka vachidaro vachiti vachuda kuti vapuwe mota zvinoratidza kuti aiwa gwara ravakagara vachishandisa vachiri MP education saka tikuona kuti zvicharamba zvichitika izvozvo vachishanda zvakanaka saka tirikuzvikuza seResidents Association
zvinhu zvitsva here zvaitwa navadeputy Coulter izvi kana kuti zvinhu zvagara zvichiitwawo nemameya pamwe nemakanzura vanga vachimbotungamira guta kana maguta mamwe amunoziva
mamwe mameya anga achiita maintresti avo vachiita maintresti avo vachifunga kuti zvinhu zvekanzuru kana kuti zvinhu zvevanhu zvinhu zvavo ipo vanenge vapinda mumaofisi saka tinozvikuza kudza izvozvo zvavaita nadavid Coulter kuti vativo zvemota kuti vapiwe mota aiwa vauda kutanga vatarisa zvinhu zvebasa vachozopiwa mota yacho after 5 years kana vagona kupinda futi mukanzuro ikoko sameya handisati tambochiona chiitika mukanzuro yekubulawayo is the first person the first mayor kuti ataure zve maybe hamene kumbiri zvaiitika kudhara tisati awana independence but after independence handisati tambowana meya achitiwo havasi kuda mota yekanzuro saka tirozvikuzva futi izvozvo
chidzidzo chipi chingadzidzwawo nevamwe mameya nemakanzura emamwe maguta padanho ratorwa navaColter tiri
kune vamwe mameyas emamwe maguta kunyanya maguta makuru like wana Harare and other cities kuti aiwa varume vakomana maresidents vanhu vezimbabwe kana ukapinda kwapuwa chigaro tanga vasevenza zvimwe zvichazouya saka its a big lesson its a good lesson ilesson chaiyo kuti vanhu mameyors even makanzura chaivo macancellors ese nevanotungarira makanzura vana town clerk vanofanira kudzidza kuna Mr Coulter zvavaita vadavid Coulter kuti vativo nyaya yemota yaiwa ngaimbomira saka its a lesson to everyone lesson to all the zimbabwens kuti vaone kuti apa kwatopinda munhu chaiye chaivo and youare hoping kuti vachastika to what decision yavatora iyo kuti aiwa varume atisenzirei vanhu saka its a lesson to everyone its lesson to all the zimbabwens kuti aiwa vanhu ngavadzidze kuti kana vakapiwa mapublic offices vanhu vanofanira kutanga vasenzera vanhu
munoona here vachishandura mamiriro eguta mubulawayo
samaresidents tangomirira kuti tione kuti tofamba sei asi wehave got iconfidence kwavari semunhu avhira taura kuti maintentions avo chii saka tongotaura kuti aiwa ngatisevenzei navo ngavasevenze navanhu vese ngavasevenze navamastakeholders esa kobulawa kuitira kuti bulawayo ibudirire idzokere paiva yagara iri saka let's hope vakoltati vachatibatsira vachabatsira vagari vobulawa kunyanya ukapinda mudhorobha mubulawayo waiona kuti ha zvinhu hazvina kumira vatsvina hakuna mapublic toilets yakavharwa kwatova mapay toilets saka hoping kuti vameya ivava vachasevenza nevamwe nemacancellors mamwe kuti zvinhu zvifambi mubulawa zvichione echange want a change ezibulawa toda kuti zvese zvinhu zvidzokere kubulawa yekudhara taiziva iyo
mutauriri wesangano rebulawayo progressive residents association vajose mugomasana vari parunhare mubulawayo najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vaimbova meya vechitungwiza valovemo michael vakadzorerwa pachigaro cheumeya mushure mukuwana mavhoti makumi matatu nerimwe ukuwo wavaikwikwidzana naye akawana mavhoti maviri vamaiko vetriplec vanoti hapana nguva yekutambisa asi kutanga kuita basa sezvo vagari veguta iri vane zvichemo zvizhinji zvinoda kugadziriswa tabata vamaiko tikatanga nekuvabvunza kuti ndezvipi zvinhu zvavanoda kutanga kugadzirisa muchitungwiza
tinotenda kuti vagari vechitungwiza vakatipa mukana vakatipa a vote of confidence sebato retriplec kuti titungamire musha wechitungwiza zvinhu zvatakatarisana nazvo munongoziva chitungwiza inzvimbo ndoine the third largest urban population munyika yezimbabwe zvazvoreva ndezvekuti tine chitambe tine basa guru pazvinhu zvose neurongwa hwedu hwose huchange hwakatarisana kunyanya nenyaya yekuvandudza service delivery ndo ichange iri pacenda or iri at the heart yezvose zvatichange tichiita uye mukuita izvi tichange tichishanda nekucherechedza nekukoshesa vagari oroma citizens kuti vange varipo mukufambiswa mukuitwa kwebasa kuti tikwanise kuti tisiye patinopedza term of office tisiye chitungwiza iri nani kudarika zvairi yavandudzwa kudarika zvairi muchaona kuti timu yatinayo yakagadzirira uyezve yakatoita roll up masleves avo kuti tikwanise kuti tishandire vanhu vechitungwiza tisiye chitungwiza iri nzvimbo yekuti tinodada nayo, uye zvichitungwiza tiibvise kuti inge ichizvimirira yoga, isingaremedze Harare, isingatarisire Harare, bati kuti ive iri guta rakazvimirira rine zvikwanisiro, rinopa zvikwanisiro, tivandudze ugaro hwevagari vemuchitungwiza.
Tikatarisa pamakambo tungamira chitungwiza, paiva pane kusashanda zvakanaka nevemamwe mapato. Rwendo runoru munotarisira kukama kwakadini nehurumende nebato reZANU PF?
Isu sekusarudzwa nekupiwa kwatakaita mandate nemaZimbabweans nevagari vemuchitungwiza, tirikutina patiri kushanda oro mashandiro achange tichiita, tichange tichishanda nemastakeholders ose, including ivo vari mucentral government, vanofanira kucherechedza kuti chapter 14 yeconstitution yenyika inotaura zvainotaura panyaya dzedevolution. Tofanira kunge tichiita collaborate, coordinate nekucooperata with each other, pasina vanopisa maoko vachiita encroach mubasa revamwe. Tikangoziva izvozvo kuti ava nebasa ravo selocal authority, ava nebasa ravo seprovincial or metropolitan council, ava nebasa ravo secentral government, poshaya kuita makwikwi but pova nekukomplimentana, bcause nyaya haisiye zvigaro, nyaya ndeyeugaro. Kuvandudzwa kweugaro hwevagari vemuchitungwiza ndoo kwatiri kuprioritiza. Hatikuda kuprioritiza nyaya dzekuona kuti ndione kuti ndini ndina masimba kwazvo, but nyaya iripo ndeyekukoshesa zvido zvavanhu. Saka tiri kuti zvose zvatichazama kuita, tichazama kuti nekuti munoziva experience is the best teacher, taakuziva kuti mafambiro nemamiriro ezvinhu zvichatibatsiridza mukufamba kwatichaita, asi nyaya ndeyeugaro, nyaya ndeyekuvandudza mararamiro nemagariro evagari vemuchitungwiza kuti service delivery yedu ifambe mune zvakanaka, kuti guta redu rivandudzike rive rine chimiro chinodadisa, chinoyemurisa, kuti vagari vekuchitungwiza vanofanira kudada kuti chitungwiza musha mukuru unofanira kuzikanwa une zvikuru zvinoitika maori.
Avo vange vari meya vechitungwiza valavumo Michael vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoyambira kuti ichadzika makomishini anofambisa nyaya dzemakanzuru kana makanzuru akatadza kuita basa ravo nemazvo. Mumashoko akanangana nebato reTCC, vanoona nezvemabasa emakanzuru mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti hurumende haizodomi vakafanobata chigaro chameya, asi ichadzika makomishini anoita basa mumakanzuru anotadza kuita basa ravo nemazvo. MuNewsday makare, vashandi vehurumende vaendesa hurumende kumatare pamusoro pemitemo yavashandi yavanoti ndeyakare uye iri kutyora kodzero dzavo murukuro dzemihoro yavo. MuNewZimbabwe.com mune nyaya inoti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro ezimbabwe exemption permits vari kutura mafemo mushure mekunge dare rePretoria High Court rasendeka mutongo parutivi munyaya yakaunzwa kwariri yaigona kukonzera kuti vadzingwe kubva muSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mavhaza, uri mavhaza wekupiko iwe? Unoona sekuti uchagara ikoko kusvika rini? Unoti kwai vanhu veTriple C vanonyepa, havasi kushungurudziwa. Zvinhu zvinongoitika ndizvo zvamunongoramba. Zvinhu zvinongoitika pabani pachena vedu we zvakaonekwa, zvikaonekwa nethe whole world. Pati mavhaza soka, Mwari ngavave newe. Usabetsegwa naSatani, ubetsegwe naMwari. Maitiro aunoita akaipawa. Kubira kwamakaita maelections unoona sekuti kwakanaka. Madanzira amakaita maelections gore rino ndiwo madanziri gwaanoziitwa makore ose. Mavhaza, nyara nyika iwe. Svoda vanhu, nyara nyika. Zvinosvodesa zvamunoita izvi. Kubira kuri pabani pachena kwamakaita kwakaonekwa nethe whole world, nyika yose ikazvivona. Havuye mavhaza, andakukonewa, ndakutla, nemadzauna dzo dzinohlisa.
Masura say studio 7. Ini maonero angu muzimbabwe chaimu hamusi kumbozoita change nokuti kana ma opposition nema civil society nema ngo vachiramba vakadhonserana nezanupf vachiti masanction haabviswi zanupf ichiti masanction ngaabviswe nyika dzomusadhaka dzichiti masanction ngaabviswe maopposition vachiramba kuti masanction hafaniri kubviswa which means change muzimbabwe ichangova zviroto hakumbozosvika kwaita change muzimbabwe vachangoramba vachingotaura seizvozvo kusvika vafa vasina kumbopinda muutongo.
President Chamisa, sandro dzenyu, maremera ZANU PF. Nokugona kwenyu kuenda kuchikoro kwamakaita nokushandisa mabhuku vachamisa makakwanisa kusarudza hwasvusvo hwemaMP nemakansela tikatarisa vana Ostano tikatarisa vana Maheri tikatarisa vana Maurini tikatarisa zviri pamasingwi pamasvingo apo mameya aiva sando dzenyu ndosaka vana ava kuadhoptwa nokuinjektwa nokurohwa nokupisirwa dzimba ijerasi rokuti ivo vamunangagwa vakasarudza madhara machembera tarisai vakasarudza kabhineti yavamunangagwa machembera akasarudziwa kusarudza vana opa muchinguri vana nhangirika vana acharamba vana uyu vana mutsvangwa madhara achembera kuti anofanirwa kunge ari kumusha achichengeta huku ndo madhara ari kumaidzana nevana vechidiki vanofungidzira kuti vangamaidzana navachamisa herao taakuda mwana wechidiki asina roka muropa maoko asina chaakabata ndoti wataakuda nokuti vamunangako izvinoita sekuti vachafendera mundege vachienda kunew york nokuchembera ikoko.
Munangagwa, nyika yezimbabwe inoinge yatove yake wakutongoona seyake inomajenyika ino haisi yake inoinyika yake haisi yake zvachose hazviko izvozvo.
Kune uyu mudhara anonzi tafa mugwadi mudhara uyu hanyari kutaura nhema uyu mudhara une nhema yei uyu vedu wei dhara uyu hanzviri tsitsi ungati hana vanhu iye hazvioni kuti zvinhu muzimbabwe vanhu vari kutambura aimiwa tafadza mugwadi mune nhema ini mune nhema menoti munopiwa china munangagwa nekuti mi muri kuhora mari dziri nani ndosaka muchidaro aimiwa mugwadi taura nhema kubvuma kuti muzimbabwe hakuna nhamo kune nhamo mune nhema ini siyai nhema muri munhu mukuru mani mucharangwa namwari nenhema dzenyu idzi.
Pastudio 7 masora sevashamarare nehama dzose dzakateerera ndaidewo kutaurirawo munangagwa ngaatsvage vanhu vanomubatsira zvinonzi zvipangamazano vakasimba dzisiri hama dzake asi kuti vanhu vakaita sevanobva mumasangano akazvimiririra namakereke izvezvi izvi munangagwa haana kana shoko raanobudisa haringaiti dare rokuti voita nyika yezimbabwe sokuti wamusha wavo chero sabhuku chaye chaye isu masabhuku okwedu vamwe vacho vanotomboti kana vari padare vomboendokumba vondopohwa mazano nomukadzi saka kana mukadzi womunangagwa asinawo mazano ngaatsvage zvipanga mazano zvakasimba ndapota haana kwaangaenda uyezve haakutorina kwaanoenda kwacho.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakataura kumusangano weUnited Nations vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. VaBiden vakashoravo kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Jonga Kandemiri anotiunzira nyaya iyi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvakare kupinda nechisimba kweRussia muUkraine vachiti kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter icho chinorambidza kupinda mune dzimwe nyika nechisimba. vachitaura kumusangano wechimakumi manomwe nesere kana kuti 78th United Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica. VaBiden vati nyika yavo yeAmerica inoremekedza zvikuru chibvumirano ichi, icho chinoremekedza ivhu redzimwe nyika kusanganisira ivhu reUkraine.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. We strongly support Ukraine.
Mubatanidzwa wepasi rese neAmerica unoda kuti hondo iyi ipere. Hapana nyika inoda kuona hondo iyi ichipera kudarika Ukraine. Tinotsigira zvakasimba Ukraine mukuedza kwayo kuunza nzira dzekutaurirana dzinounza kuyanana nerunyararo rusingaperi. Russia yoga ndiyo ine chekuita nehondo iyi.
Vati weAmerica iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. We see it everywhere.
Kupisa kusati kwamboonekwa mupasi rose kuri kuitika muAmerica neChina. Moto iri kupisa masango muNorth America neSouthern Europe. Makore mashanu ekusanaya kwemvura mudunhu reHorn of Africa. Mafashamo akauraya zviuru zvevanhu kuLibya. Zvese izvi takazvibatanidza, tinoona kuti pane nyaya yakatimirira. Kana takatadza kuderedza kushandisa kwedu marasha negasi, totanga kudzivirira pasi redu.
VaBiden vati weAmerica inotsvaga nzira dzekukwikwidzana nadzo neChina dzisingazoita kuti pave nekusawirirana, vachiti nyika yavo ichaita zvose zvinoita kuti China imire kushandisa chisimba nekutyisidzira, uye ichaita zvose kuti pave nekugadzikana. Vachitaurawo kumusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo kusagadzikana kuri kuonekwa mupasi rose, vachiti kunze kwerunyararo vari kuona kutowedzera kwenyaya dzekupesana, vachipa muenzaniso wekupinda nechisimba kweRussia muUkraine pamwe nekupidigurwa kwedzihurumende kudunhu reSahel muAfrica. VaGuterres vatiwo nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inoda kuzvipira kwenyika dzakabudirira, vachiti vakawanda muAfrica havasati vave nemagetsi zvinoita kuti varambe vachishandisa marasha anonzi anokanganisa mamiriro ekunze. Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ataurwa navaBiden pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine akakosha zvikuru, sezvo hondo iyi yakonzera kutambura kukuru mupasi rose.
Mashoko makuru chaizvo avataura anoratidza rudo rweAmerica kumatambudziko epasi rose kuti ange achigadzirika. Vanyanyo kutaura vakanangana nehondo yekuUkraine vachibata ivo bumbiro romutemo uri muUnited Nations unobata Russia kuti zvairi kuita kuUkraine zvakaipa.
Sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vatiwo.
Mashoko ataurwa navaJoe Biden anofadza, anoratidza kuti vaJoe Biden vane umhare hwokutungamirira. Zvakakosha kuti nyika hombe dzinonzi masuperpowers dziitewo dzichitarisa nyika diki, kana kuti vanhu vaya vanenge vachidzvanyirirwa zvakaita Russia kuti inoenda kunopamba imwe nyika diki iri pedyo nayo.
Asi nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain vamashaogore vanoti America nedzimwe nyika dzekumawirira ndo vakakonzeresa hondo yekuUkraine neRussia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi weChina. Ngindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose.
Tinotenda Jonga Kandemiri atiunzira nyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa avo vakasvika muNew York nezuro vachataurawo kusangano reUnited Nations General Assembly mangwana china mangwanani. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. European Union yakazivisa nezuro kuti haichabetseri Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvayanga ichiita. Vamwe vagari vemuBulawayo vanoti vanofara zvikuru nedanho rakatorwa nameya wapo mutsva vaDavid Coulthard rekuramba kuti kanzuro ivape motikari itsva. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura kumusangano weUnited Nations nezuro vachikurudzira utongo hwejekerere pasi rose. Ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.